gwaro raburitwa nemuzinda wesangano iri muHarare nhasi. European Union yati mari iyi ichapiwa kumasangano anoshanda akazvimirira makanzuru pamwe nemakambani akazvimirira kuti ashande nevechidiki kuvapa mukana wekuti vaite mabasa ebudiriro kuti vazvisimudzire mukurarama kwavo. EU inoti panofanira kuva nemikana yakaenzana uye vechidiki vanofanira kupiwa mukana wekushandisa zviwanikwa kuwaniswa mabasa nemikana yekutangawo mabhizimisi avo. Mukuru wechitungidza Residence Trust vaMabela Skumalo vaudza Studio 7 kuti zvinofadza kuti apo zvinhu zviri kuramba zvichioma munyika pane dzimwe nyika dziri kurangarira vechidiki munyika.
Tinofara chose kuti pane dzimwe nyika dziri kurambawo dzichitirangarira dzichiona kutambudzika kuri kuita vana vezvo munyika yedu yeZimbabwe. Saka tinofara kuti koo yavaisa iyi yakanangana nevechidiki kureva kuti inyika dzine chido nekufambira mberi kwenyika yeZimbabwe mune ramangwana. Because they are focusing on the future. Saka izvozvo tinozvitambira nemufaro zvinomusa.
Mukuru wesangano reYouth Forum vaWellington Zindove vanoti zvinotendwa kuti sangano reEU rinoramba richibatsira vechidiki munyika umo mune kutambura kukuru.
Ndati sekuziva kwenyu vechidiki vagara vari vanhu vanenge vachiwanikwa vari kumashure shure madiki zvinezvi veEU vari kuuya vachitsikukuda kukupai mukana nerubatsiro rwekuti mukwanise kunge muchidini muchibatirana pamwe chete nehurumende yenyu muchiona kuti vari kusunga zisungo zvirikuinda nezvemunoda here kunge muchiona zvichiitika. Tinozvigamuchira zvikuru kwazvo danho rakadaro.
Mukuru wesangano rePlatform for Youth Development vaClarice Maduku vanoti rubatsiro rweEU rwakanaka chose sezvo rune chinangwa chekubatsira vechidiki avo vakasarira zvikuru muzvirongwa zvebudiriro.
Saka tichiona koi yaitwa neEU inotibatsira inoramba ichiratidza zvekuti kunyange vatungamiri vedu vachituka zvavo nyika dzekunze dziri kuedza kutipawo rubatsiro. So batsiro rwunenge rwakubatsira kuti tikwanise kunge tichiumira takasimba nekuti zvizhinji zvatinenge tichiona zvekuti vechidiki vazhinji havana chokuraramisa havana mabasa. Saka nepasina rubatsiro rwunenge rwuchiuya richibva kumasangano akazvimirira ega zvinotati basa ringe richirema.
Sangano reEU rinoti donzvo guru raro kubatsira kupedza urombo muZimbabwe uye kuti vanhu vagare zvakanaka pasina mhirizhonga kana utsvanyiriri. Kunze kwerubatsiro kune vechidiki, EU inotsigira Zimbabwe nekutenga chikafu, mabasa ekuwanisa vanhu mvura yakachena nezvimwe zvakawanda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.